Mashoko aya akataurwa nezuro nemunyori mubazi iri Dr. Slivia Utete Masango kunhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi avo vaitaura pamusoro pebhajeti rebazi ravo ra2019 vakati pari zvino hapachina zvekuronga bhajeti sezvo vari kuudzwa zvekuita nebazi rezvemari. Amai Utete Masango vakati vakatoudzwa kuti vachapiwa 1.1 billion nebazi rezvemari.
You are given, you know, they say this is your allocation for 2018, so you have now to work within that allocation, unlike what used to happen in the past where you would submit your bids and then it is from
pari zvino unongoudzwa kuti mari iripo ndeii ndo yaunofanira kushanda nayo. Zvasiyana nekare pamaiva pabhajeti renyu vozokupai mari, iko zvino unongoudzwa mari iripo nezvekuita.
Amai Utete Masango vakati zvikamu zvinodarika makumi anomwe nezvishanu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kumihoro, asi vakati kunyange zvakadaro hapana mukana wekuti bazi iri ripinze vamwe varayiridzi basa sezvarinoda kuitira kuti rikwanise kupa vana dzidzo yepamusoro.
There hasn't been the usual recruitment that we normally expect at the beginning of each year, because what we find is that
hatisi kukwanisa kupinza varayiridzi basa sezvataita pakutanga kwegore rega rega, uye tinoona kuti vana vechikoro vari kuuwandisa asi uwandu hwevarayiridzi huchidzikira.
Vakatiwo izvi zvinoreva kuti murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana vakawanda kudarika vanokodzera, izvo zvinoderedza mukana wekuti vana vaite zvakanaka padzidzo yavo.
We can then not expect quality.
Kana zvadoro hatikwanisi kutarisira kuti murayiridzi aite basa nemazvo nekuti vana vanenge vawandisa, izvo zvinokanganisa basa.
Amai Utete Masango vakati havana zvavangakwanisa kuita nenyaya iyi sezvo hurumende ine chirongwa chekuderedza mari yainoshandisa pamihoro yevashandi vayo, asi vakati vari munhaurirano nebazi rezvemari pamwe nebazi rinopinza vashandi vehurumende reCivil Service Commission kuti vagadzirise nyaya iyi. Vachipawo umbo pamberi pekomiti iyi, mukuru werimwe remasangano anomira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vakati hurumende inofanira kupinza varayiridzi vakawanda basa kuitira kuti varayiridzi varipo vasafe nebasa.
We must unfreeze the recruitment of teachers. We must employ teachers. We are running short of close to 17,000 educators, and that deficit has created very large classes, crowded classes.
Pari zvino murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana makumi matanhatu kana kudarika, kunyange hazvo achifanira kudzidzisa vana vane uwandu huri pasi. Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti pavana vekireshi murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana 25, kuprimary murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana 40 pakirasi, kozoti kusekondari murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana vasingadarike 35. Zimbabwe inofanirwa kupinza vamwe varayiridzi zviuru 10 kuitira kuti varayiridzi vashande sezvavanofanirwa kuita kana zvinhu zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe ine zvikoro zvinodarika zviuru zvisere, asi panodiwa zvimwe zvikoro zviuru 2 nechidimbu kuitira kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.